Sachigaro weBAZ vachao Simanzi Sivanda, vati vakabvunzurudza makambani gumine mana, uye makambani anotevera ndio apiwa maresinesi. Jester Media Private Limited, iyo inenge ine television nonzi 3KTV, Zimbabwe Newspapers 1980, iyo ine ZTN, Rusununko Media, iyo ine NRTV, Akesha Media Group, ine Kumba TV, Feto Communications, iyo ine Keona TV, ne Channel Zimbabwe, ine Channel D. Vasila ndavati makambani aya, anafanira kinda pamepo mukati memwedzi gumi nemisere.
In the event of failure to broadcast, the licenses will be availed to other aspirants through a similar process.
Mukuru weFeto Communications vakuwani moyo, avo vanova zvakare Commissioner weZimbabwe Electoral Commission, vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekuwana kwavaita rezinesi, vachiti television yavo yeKeona TV ichaenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemiviri. Keona TV inenge ine muzinda wayo muulawayo.
Tofara futi nekuti this station inenge iri muulawayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vekumatevereland vachakwanisa kuti vawanewo space yekuti vashowe talent yavo, asi ichibroadcast ichienda kunyika yese yeZimbabwe sezve iri national license.
Asi vamwe vanoona nezvenhau vararidza kusafara nezvaitwa ne BAZ, vachiti makambani ese apiwa maresinesi akarerekera kubato riri kutonga reZANU PF. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo, vaudza Studio 7 kuti hapana chashanduka panyaya dzekutefenyura paterevhizheni, vachiti hurumende yapa maresinesi kumakambani ayo nemadzisawira ayo.
Hurumende yazvipa maresinesi iyo ichinyepera vanhu kuti iri kupa vanhu maresinesi kuti atepfenyure kupfurikidza neterevhizheni. Zvazvinongoreva ndezvekuti yatora mukana wokusimbisa ruoko rwayo pamusoro pemasaisai pane kuti iregedze sezvairi kutaurira pasi rose kuti yakabata chisungo chekuti iregedze masaisai apiwe kuvanhu vavese vemuZimbabwe mukana yakafadira kuti vange vachikwanisa kutepfenyura munguva yatiri kurarama.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga ndemumwe asina kufara nezvaitwa neBAZ, achiti makambani ese apiwa maresinesi akangofanana neZimbabwe Broadcasting Corporation.
Ndinoona sekuti zvaitika izvi zvakangofanana nekuti hapana zvaitika. Zvakangofanana izvi nekuti ZBC yavhura mamwe mabranchi. Baba ndivo vamwe chete, amai ndivo vamwe chete, hapana chasiyana. Hapana mwana azvarwa pachapa, nokuti ukatarisa Daily News chaiyo varidzi vayo rangova damba refu. Zvangofanana, hapana zvataita.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichabvunzurudza kuti BAZ yakazvifambisa sei vachiti makambani ese apiwa maresinesi akarerekera divi rimwe.
Handinyanyi kufunga kuti vangapesana neZBC nekuti chokutanga ndiri kuona Zim Papers Television Network yapiwa. Zvinoreva kuti tangowedzera muromo, tangorebesa muromo wehurumende nekuti Zim Papers ndiyo ine Herald, ndiyozvo zvakare inongoshandidzana neZBC. Taona zvakare vana Jester Television vari kupiwa munoziva kuti Daily News, and Daily News yakatengwa nemukwasha wavamunangagwa. Saka handioni toona zvakare mamwe matelevision station ifanike iyo vana Zimbabwe dzemawo veterans. Saka handioni kuti chinangwa chatanga tinacho chekuti pange paine kuwanda kwemuromo yakasiyana inotaura kuburikidza nematerevhizheni chinogona kunge chawanikwa nemukana uno.
Vatiwo zvaitwa nhasi ndo zvakaitika apo pakapiwa maresinesi emaradio. Mamwe makambani akakundikana kuwana maresinesi anosanganisira Heart and Soul TV yava Trevor Ncube, vanhu vechipangamazano wemutungamiri wenyika pamwe neAB Communications inove kambani yenhengo yeZANU PF, zvakare vari mumiririri wenyanga North National Assembly vaSuperman Wanzira. Zimbabwe yange ine terevhizheni imwe chete yeZimbabwe Broadcasting Corporation, iyo veruzhinji vanochema kuti yakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.